Chaita kuti marodlo kwa atos yawa rebranded police force. Nukuti vanga wa gara shawo wa arimo. Chaita kuti wafinya ya kuwa vizi buvano. Wachema chema sauna zaiti kaiti. Mukaona ma message yatina. Mapurita ngazi kwa mroti wa jia topera nukupa. Mapurita kakufote bwana vari kuti wati.
Zvakange zvambo konzera kubviswa kwawo zvagadziriswa here?
Mu old dispensation mungada kuzva kuti ndo munyaya dzanga dzitaurika. Saka ike zvinozvi vanhu vose vanofungidzira kuti pavakambonga vanzi patakaita Republicans vakabva vazonzi ivo chaivo chaivo vakataura voga rebranding exercise yavakaita. Saka inini nekuona kwangu zvinoona sokuti haike zvinozvi munhenzva wawa munhenzva. It's no longer business as usual. So, kuita ma ethics and my work ethics a new dispensation. Iwa ya karambaga batirirwa. Ndunga dosa kawana, hachitu mapurisa nga ato. Chweka madreva, hachitu red robot, muna harika wapano kopi. Unia kuna uka kuti ato, kwa di imoko zeka, zeka muroti meti.
Chinisi cha itwa, chakasi ya nanesha, embo itwa kare.
Apa maja mbunza yu ina andiko nukutundi upindule sezendifika zikuma purisa na upindule pa kukwati kufari wakurukuta wani mapurisa yitoka asika hizo tita fani kutu hiyo wetu purisa wani ma spokespersons au uyo yu mbunza wako anda mtu wano zazo aningi wani pa dashboard re performance yao
ko kudzoka kwe ma roadblocks uku ndeka chunguwa shidiki dike here kana kuti kudzoka zvachose
inisuse traditional chanzo chumba kakuta ori ya kuti international best practice inoreva kuti road safety, holistic road safety ine ma 6 E's. Ma 6 E's ndipo engineering, education, enforcement, emergency, everyone ne evaluation. Saka pa enforcement tikaenda kupitirika dzose tikashaya mapurisa muroad tiri kufa hapana enforcement inenge chiitika. Saka ndozvo nguva yose